nemhere mberi handiri kunzwa kumativi ose enyika zvinoratidza kuti tsarudzo hadzina kupfuma zvakanaka. Zviri kuzhinji kwacho unonyatsokuona kuti zvanga zviri predetermined kuti ndiani unofanira kandidate ikoko, whether une vanhu kana hauna. Ndoona kwedu kuzakaeast talent Chivangi airatidzira kuti anogona kunge ane vanhu vakawanda zvisingabviri, asi ndoona kuti pakubuda kwemari dzavo dzakabuda zvii dzakadyiwa. Ndoona mhere yaidwa nachirangwa munga mune odia makaona vachirangwa vachitaura kuti haa the process iri kuitwa how is a formality but my results are predetermined. Zvakataura paya ndochokwadi chizere, nokuti kose kwakaita saridzo hakuna munhu ari kufara. Masvingo kwekuenda kumasvingo eben wonje mahwende was just declared a winner. Pande akaona zvake recipe ari candidate, but he was nominated and approved kuti akondese, but on the day of voting his name was not there. Zvinhu zvaingoitwa but iri formality asi vaine vanhu vavo.
Dr. Mavaza, munoti kudii nezviri kutaurwa navakurawo nevari kuti sarudzo dzanga dziri bata murefu bata mupfupi?
Vakurawo navangazvinzwisise nekuti mubato ravo havatoziva chonzi maprimary chii. Chavo vanongomirira mutungamiri wavo kuti angonovedza kuti iwe ndiwe uchamirira. ZANU-PF inopa vanhu mukana nekuti endai mutatsirane abai vanga abude. Ndo zvakaitika. Pane vazhinji vasina kubudirira musarudzo havafari nazvo, nekuti kune vamwe vangogarawo wedha ari wezanu kana asi wezanu haatofarira kukundwa. Saka ane kuchema kwakawanda kwaanoita kana achinge akurirwa. Hazvireve kuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka. Kune kumwewo kwakaita dambudziko rekuti zvinhu hazvina kuuya nenguva, mabepa haana kusvika nguva iripo, dzakasiyana siyana. Hakuna kana mukatarisa sarudzo dzese dziri pasi penyika, mukatarisa one by one, hamushayi chinongedzwa, hamushayi chipomerwa, chinowanikwa. Asi munenge maedza kuita guta ruzhinji ratinoti pachirungu demokrasi. Guta ruzhinji inoda kuti vanhu vasarudze munhu achavamiririra mumaconstituensi mavo. Isu takaona kuti ZANU-PF haikanganwe kuti chayakarwira kuti Zimbabwe isununguke kuva kweone man one vote.
Vakurawoni, munoti kudii nezviri kutaurwa izvi?
Kuda mavaza havazivi kuti 2018 vamutamba vakadyiwa sarudzo zvika anaudzwa kuti vamutamba vadyiwa. It was very clear and open to everyone, but zvakangozobuda zvakakunzira mutangwa ndova kutomira mukuru wazviramba kuti mutangwa angadyiwi nekuti mukuru wemahovheti huye ndo vakafanisa kuti vamugabe vaende. Saka ngavarege kumira pavanhu pamberi pevanhu vachipupura kunaka kwemapuraimari ezanu-PF isine nhoroondo yazvo. Nhoroondo iyoyo tinayo kuti ZANU-PF unoona even ipapa pamanhu ingapfuura maitoona kuti pane mavhidhio akabuda takaona vanhu vachirwa kuZANU-PF, vamwe vachitukana, vamwe vachierenga mavhoto ekubira, umwe achinzi akafanana vhoto akavhotera kudhara. Zvinhu zvataiona on camera. Saka havagoni kutudza nhasi nemuromo wavo kuti zvamakaona handizvo itakwava nemaziso enu. So hatichitaura zvinhu zvekutwana kwembudzi panapa, tiri kutaura zvinhu zvatakaona nemaziso edu. But rwendo runo ndokunga muri kurota kana mura sekuti mutakuita maelections hatiri kupindayo. Aiwa, vanhu havana kupata, vanhu vakangwara. Makaimbira zvinhu zvakawanda sikereki zvamusina kuita. Magetsi vanhu vari muri mazuva nezuva. Vanhu vachisvika kumabasa. Saka ZANU-PF apa sarudzo idzidzi ngaigara kanganwa because Zimbabwe haina vanhu vakapusa zvekuvhotera vanhu vari kuona kuti vari kuondonga nyika.
Dr. Mavaza, pindurai tinzwa.
Zvavanofunga kuti ndo zvakaitika, aiwa hazvisirizvo vakurawoni. Zvinoitika kuZANU-PF zvekuti kana vanhu muchinge mavhota, sarudzo haiverengwe nevanhu vari kutaura kuti ndiani ahwina. Masarudzo yapedzwa inoenda kupolitibhiro. Politibhiro ndiyo inozodaidzira kuti vahwina ndevapi. Saka kana pachinge pachadambudziko, munhu anenge afunga ndakundwa anoenda kudare. ZANU-PF ine matanho anotorwa ekuti ungapikisana sei nesarudzo yaibuda kumapuraimari. Haingoni zvaitwa zvakwana, unopiwa mvumo yekupikisa, zvotariswa, zvombomiswa, zvozonzi aiwa taona uyu ndiye ahwina ndachitarige pacha. Zvinoitika izvozvo, asi hazvireve kuti takundikana. Zvinoreva kuti taterera, nekuti musangano weZANU-PF musangano wakaisvonakisisa. unoterera vanhu vavo ine nzeve dziri muvhu, nzeve dziri muchadenga nenzeve dziri mumadziro. Saka tinonzwa zvinoda vanhu toita saizvozvo. Ndokutsvakanakira zvanupi.